Good evening, Zimbabwe. You are listening to Studio 7 from the Voice of America in Washington on Saturday, March 19th, 2022. This is a special live talk show. I am Kip Stube.
And I'm Janono Kawande.
Welcome to this special edition of our special live talk show. In this program, we are discussing with stakeholders Zimbabwe's forthcoming council and parliamentary by-elections set for March 26th.
In 7 days, Zimbabwe is expected to hold by-elections in which 130 council and parliamentary seats are up for grabs.
Political parties and individuals taking part in the by-elections have been campaigning in various parts of the country, with the Citizens Coalition for Change claiming that their rallies are being blocked by the police.
There have been several incidents of political violence which resulted in the death of one person in the Midlands province. Opposition candidates claim that they are being attacked by suspected ZANU-PF activists.
Tune in right now in our live talk show. We are live on VOA Studio 7, that is the radio. And then you can also find us on all our websites, www.voaindebele.com, www.voashona.com, and www.voaindebele.zimbabwe.com. I'll repeat that, www.voazimbabwe.com. We're also on Facebook on the following: VOA Indebele, VOA Studio 7, and VOA Shona. To join the show, you can send us a message right now on WhatsApp. Our number is +1 202 465 0318, or post it right now on our Facebook pages. Kunjalo, Mr. Wand. March 26th. So, ngenani kuhlelo khona manje, hamba ku VOA Indebele sesikhona live, uphinde uhambe kwezinye indawo ezinjenge VOA Studio 7 le VOA Shona kunjalo.
Nasi tiri kutarisa zvekare nyaya dzesarudzo dzatakatarisana nadzo zvondo rinouya, ichichirongwa chatakaitirai mimi kuti mugotitaurira zvamunenge muchifunga pane zvamunenge muchiona pane zviri kuitika. Tinenge tichikurukura nevamwe vese vanenge vachikwikwidzavo, nevamwe vakangoteereravo vanenge vachida kunzwisisa kuti chii chiri kuitika. Kwasara mazuva manomwe, 7 days kuti sarudzo dziitwe, uyezve pane zvigaro zvinoita 130 kuti zana nemakumi matatu ezvigaro zviri kukwikwidzwa mumakanzuru nemuparamende. Mamwe mapato anokwikwidza ari kuti iwo havasi kukwanisa kukwikwidza zvakanaka nekuti vari kuvhiringwa nevatsigiri vezanu-PF. Asi kutsvaka rutsigiro kuri kuenderera mberi munzvimbo dzakasiyana-siyana munyika. Kunyange avo vachitaura kuti vamwe vachitaura kuti mapurisa ari kukanganisa misangano yavo nekuvarambidza kuungana. Pakaitika mhirizhonga dzakati kuti mazuva masvondo mashomanana apfuura pakazofa umwe wevatsigiri vebato reCCC. Asi bato iri richiti vatsigiri vebato reZANU-PF ndo vakakonzera mhirizhonga iyi pakazofa vanhu. Saka nhasi tiri kutarisa hedu pamusoro pesarudzo, mafambiro adziri kuita, zvamuri kuona, zvamungada kuona zvichiitika, tinoda kuti tinzwe kubva kwamuri. Ndo zvatiinazvo nhasi. Yes, do
ye kunjalo ke Wande, let's hear some of the people who are actually attending some of these rallies. So we start with the Citizens Coalition for Change, and we've got the deputy spokesperson Gift Ostalo Siziba. he is in Mutare. Let's hear what he is saying about the rally today.
Amuna here matambudziko amambosangana nawo tichimboona kuti mapurisa nevamwe veZANU PF munomboti vanokanganisa misangano yenyu.
ZANU PF yatira kuunza marore emapurisa kuti aintimidate vanhu. ZANU PF yamisa mazuko kuti asatakurewa kubva kumalocation. Isu hatidi mazuko ekuhaya kana ekuti atakurewa, but tinoda mazuko agone kufamba kubva kumacommunities mafambiro anoita mazuva ese. Nekuti takumiswa kwepublic transport inoita kuti vanhu vafambe netsoka, asi hatisi chii chatinenge tatarisira kubva kuzuko because vanotakura vanhu vezanu vasina kubhadhara. So tiri kusvika aitaa business takura vanhu vachivaendesa kubva kutaro nekudzokera kumacommunities semagare vaanogara vachiita mastaire.
Yeah, that is Gift Ostalo Seziba. He is in Mutare. So he's complaining there, Utike. Abantu bebefuna ukuthi babaphambanise ngakhona kokwenzakalayo. So we also have Mr. Tafatswa Mugwadi of ZANU PF. Let's hear from him what all what was going on at the rally.
Sangano wezat PF ne utungamiri na makurukota ya hurumende wose. Leo kuti zichembo zakasvika kuvatungamiri nokumusangana kuti vanavo kupinga vanga vachiti ivo hatina kumobvira tichiona nguva nomukana wokuonana neutungamiriri hwenyika kubva 1980 vamugabe ndofunga munotondera mukaka kuverenga vakauya kuno kaviri kubva muna 1980 kusvika muna 2017 asi vamunangagwa vauya katatu kana kanenge kana kubva muna 2017 kusvika pari zvino asi mukana wokuti vanga vachiwana nevanhu vachitambira zvichemo zvavo vachivandwa wanga usiri kuwanikwa zvikuru nekuda kwecovid-19 yanga ichirambidza vanhu kuti vaungane. Saka ndosakamaona mhomho yanga yakazara kuno yevanhu vanogona kuita zviuru gumi nezvishanu kureva kuti 15,000 vana vachiuya kuno, vakuru navadoko, masabhuku, machief nemhomho yose nevamwe vose vanga vachiri kumusangano wemaopposition vachitaura zvisisimo zvavo kuti tanga tichirwadziwa nezvakati nezvakati, zvinosanganisira migwagwa yavo, zvinosanganisira nyaya dzemvura, zvinosanganisirawo nyaya dzemagetsi, uye zvinosanganisirawo nyaya dzebudiriro nekuti nzvimbo yayo yanga ichitaririra.
Saka vamunangagwa vati vachagadzirisa sei iyo nyaya yekuti vanga vasingashanyire nzvimbo yebhinga kubva 1980.
Mutungamiri wenyika mumashoko avo vakumbira ruregerero kuvagari vebhinga, vakumbira ruregerero kumadzimambo navatungamiri vose vokuno vachiti takakanganisa. Naizvozvo zvatanga tisiri kuuya kuno ndokusaka ndaunza makurukota angu wose kuti vatambire zvichemo zvose zvigadziriswa. Zvisinei nechokuita nesarudzo pese, but zvakanangana nekuti nzvimbo ibudiriri under the theme yokuti no one and no place must be left behind.
That is Mr. Tafatswa Mugwadi, ZANU PF, there, you know, one day. I think you heard what he said.
Yeah. It's all politics.
Yes.
Yeah. Yava nguva yekutsvaga rutsigiro. Saka vanhu vanotaura zvinhu zvakawanda. Zvimwe ndizvo chokwadi, zvimwe ndizvo kungoti pakati nepakati kuti nyaya dzadzo dzifambe.
That's what I tell you. We also have Shingirai Chabata of the United Zimbabwe Alliance. Let's hear what he's saying about the rally today.
Taita dambudziko nevakomana mayuti ezanu PF. Isu takabvuka ground redu tikabhadhara kukanzo, tabhadhara kukanzo ndobva taenda tikaona police clearance. Zvese mapepa edu anga aripo, mapepa emutemo ese zvese zvakanga zvazvichikumbirwa nemutemo takaita adhie tu. Saka tasvika paground march taona vakomana ezanu PF, mayuti ezanu PF emutafara vachitamba bhora muground. Ratati achida kuti tiite meeting musangano wedu. Yanga iri meeting meet the candidate meeting yagarika mulambo ari kukondesa gwarari isakamira bato United Zimbabwe Alliance. So patasvika tikada kuzama kuengage tichiti isusu ko muri kutamba bhora sei muground umu itakabhuka tikabvatira kukanzo tikapaza marisiti zvese zviri pano. Vabva vati iwo iground redu nderezanu PF tisu tinoricheka muno tisu tinoriona saka ini pai panapa tiende violence kumurisa rwisaneni tokutema ine matombo saka titori ready kurwisaneni kana mukange tamusangano uyoyo
maziviswa mapurisa here nezvekutyisidzirwa ikoko kwamaita uyo kukanganisirwa musangano wenyu
tabva tafonera mapurisa kuti mapurisa ndonyari pano vakasvika panzvimbo vasvika panzvimbo mapurisa vati ivo nyaya iripo ndeyekuti kanzuro ndeinofanira kuya udzika vanhu nokuti background saka imini kanzuro imofanira kuiudza yayo dzika vanhu kanzuro kayayo dzika vanhu then isu sozovabesa toita nemanpower vaendera mberi vakati ivo isu hatikwanisi kutiye tichizo tizoda kuzosecure ground risiri redu kazitabva taaramba tichida kuendera mberi musangano wedu mathreti tinawo violence iripo vanhu vese vanga vachida kuuya kumusangano vari mulocal munomu vanga vachinzi hangosvika cheto sati tichimuuraya.
That is Mr. Shingirai Chabada, the Youth Secretary of the United Zimbabwe Alliance. So let's go into it today. We've got Reverend Hussein Smanda of the Christian Alliance of Zimbabwe. Reverend Smanda, welcome to the program.
Thank you so much for having me on the program.
Thank you so much. So, siyabona kuti abantu bakankasa endaweni eziningi ezijeneyo. So, ngesilungu sibilungathini ngemkankaso yabo le?
I think it is important for space to be created for all the political parties to campaign, to present to the voters what they are offering. It's very important. And also it's important that, as according to our constitution, all Zimbabweans should be allowed to have the right to political participation, a choice of their own political party, but also that it must then be done peacefully. And this is what is important to all the political parties, that they must encourage their supporters to do this in peace.
So, okay, now I'm going to say to you, I'm going to say to you,
kuyini abazakwenzela abantu nxa bekwanisa ukuthi bevotele bengene bethathe izikhundla lezi abazifunayo. Kuqakathekile njalo ukuthi amaZimbabweans ezwe njalo akwanise ukuba lelungelo lokuthi bahambe bayengena-ke beyelalela bengesabi bengatshaywa ngabanye abantu. Into eqakathekileyo kuma-political parties wonke ukuthi kwenziwe konke lokhu kulokuthula ukwenzela ukuthi kungabi lempilo eyinye njalo ezalahleka kumbe kulimala abantu nxa besenza umsebenzi wabo lowo kukhankasa.
Ye, so bamba khonapha-ke Mr. Wande, we've got Reverend Hussein Smanda. I think we can pose a question to him.
Reverend Smanda, ndingataura neshona?
Yes.
Okay. Makatarisa zvanga zvichitika masvondo mashomanana apfuura kana kuti kubva zvataurwa kuti sarudzo dzichaitwa musi wa 26 svondo rinouya. Munoona sekuti zvichabuda musarudzo idzi zvichakudzwa here, zvichatambirwa zvakanaka here? Sokuona kwamunoita kuti pane manzwa vamwe vachikomplaina vachiti vari kutadza kuita misangano, vamwe vachiti vari kurambidzwa nemapurisa, vamwe vanhu vachipondwa, zvose zviri kuitika izvi zvichaita chinyi kune zvichabuda musarudzo sokuona kwenyu?
Zvinonetsa nekuti in terms of Zimbabwe having my free and fair elections, zvekutanga all political parties should be allowed kuti vaite macampaigns acho free wherever they want to go. Izvo zvakakosha in order for us to have ma free and fair elections. But kana tikatadza to have that, we are likely to have ma dispute anongoenda kuma court and ma contestation around nenyaya yema results. The second issue inyaya yekuti they must be peace. Takaona kukwekwe kwakaita violence, so that is very important kuti vanhu vakwanise kucampaigna freely and peacefully. Otherwise maelectoral results acho achapinda kumacourt again nemacontestations kuti some other people might feel kuti aiwa isusu atina kuwana nguva yekukampena freely kana kufamba freely. We are afraid kuti charowa nevanhu.
Yeah.
Or something else can happen. So I think that's the challenge.
Yeah. Chimwe chandingada kuzova kwamuri Reverend. Ndechekuti pane vamwe vamunombotaura navo here kunze kwenyika kuti vabatsire munyaya yezvikuitika muZimbabwe?
Isusu, our main concentration, pange tichitaura nemapolitical parties, because ZEC ine platform inonzi multi-partilizing. So isusu have started engaging locally with the political parties because we believe isusu as Zimbabweans, we should be able to solve this thing. Kana tikataurisana, because violence yacho is coming from us.
Yes.
Ndisu tiri kurovana, we are the ones who are causing all these problems. Also, we have our courts, we have our police, and I think those institutions should be held to account.
Yes.
As well as ZEC itself. So I think before we talk about going outside the country, if we should locally, we should demand accountability. Kuma stakeholders, AFA. And the violence, making it impossible for other people to campaign, should be part of our dialogue as Zimbabweans. If you say churches, as you know, Zimbabwe heads of Christian denominations has been trying to have this internal dialogue. I think it's got its own challenges, but at first we need to exhaust it. But however, when they are free, if other people feel that, no, if you want to go to SACIC or want to go to UN, I think everyone has got a constitutional right to do that if they want to.
You heard their reference, and they are saying that it's very important to clean up our act as Zimbabwe during this period of electioneering. Otherwise, the results will be tarnished, in the end, in
the long run. Yes, and we've got a guest as well right now.
All right.
That is Moti Stole of the Patriotic Zimbabwe's Party. Moti Stole, welcome to the program.
Hey, Magadi.
Yo, Tiripo, Magadi. Go ahead, Wandi. No, it's good, yeah.
Zviri kufamba sei? Muri kutsvaga rutsigiro here? Muri kukambena here?
Tiri kukambena zve mwana wamai. Kukambena ndiko chaiko kwemunhu wechikadzi.
Kwakasiyana sei?
Kwemunhu wechikadzi kuri pamusoro-soro. Kuti tinonga tichiona zvakawanda zvemutsingaone imimi hana baba.
Tiudzewo zvimwe zvamuri kuona, ndosaka takusheedzai. Govanaiwo neisu zvamuri kuona.
Zvatinonga tachiona, kuti mvura paisu kubuda, zvinoonekwa ngevanhu vechikadzi izvozvo zvimapurasi zvemarodzi. Tine rodzi redu rinonesa maningi kumagaza iyi kuno, kumakansela yese ari kupinda ipapo apo. Apapo havasi kugadzira pabhiriji ipapo apo, handisi kuziva kuti chii chinonga chichimboitika ipapo apo. Saka taitiwo tingambomodzitora angambopindawo paukansela papo. Aido kumboonesanawo nevagari vemugaza iyi kuti tionesane kuti tibatsirane kuti bhiriji iri tingarifambisa sei, nekuti motikari dzinomira, vana vanodonha vechienda kuchikoro. Zvinoitika papo zvakawandisa zvinoitika pabhiriji po apapo. Saka tokorere kuziva kuti ava makansela vamwe vanonga vechipinda apa, bhiriji iri havarionerere iri kuti rodo kugadzirwa. Saka samai ndanga ndechiti ndapinda ini ndaido kumboonesana nemadzimai mamwe nana baba kuti toita sei pabhiriji apa, tigadzire tiri pano.
Vamwe vanga varipo vari kuzvitadza sei? Chamuchaita chakasiyana nezviri kuitwa nevamwe kana kuti zvakaitwa nevamwe ndechipi? Muchazvifambisa sei?
Vanga vari papa ndiponongati pavanonga vechipinda bhiriji iri vanenge vasingaromi, nokuti kudai vanga vachiona bhiriji iri kana vaidai vakarigadzirisa. Saka maonero endinoita bhiriji iri havaroni. Saka inini ndiri kuriona nevabereki vari mugaza iyi tiri kuriona, nokuti zvakafanana neni musuno ndanga nditori nehundo yangu muna 2018 ndakatosvika kuchipatara ini mwana wangu akatoshaika ini. ngenyaya yebridge kusvika papapo bridge rakagara motikara iyi aiti kufamba aiti kudii ndotori nemwana wangu akatoshaika ngenyaya yebridge yona iroro saka ini ndiri kurwadziwa kuti agawezi vatori vamwe vanyinga dzimwe dzatopere kutokuku vana vatopere kutoshaika ngenyaya yebridge iroro vane bp chaidzo chaidzo vamweni vari kutofa vosvika papo havasi kuambuka maona saka zvirwere zvizhinji zvinofanira kuti zvikasungu munhu akasiri kuenda kuchipatara ari kutotadza kutoenda kuchipatara kusvika kuchipatara in time unotenderera ngepachinhere kuti aende kuchipatara kusvika kutunet munhu wanyarara saka semunhu wechikadzi handiri kuzwa kurwadziwa handiri kuzwa kurwadziwa saka vana handiti munoona kuti mai kana kuri kuti vanonga vechida kupa vana kana mwana chikafu anotochemera kutoti mai ndipe chikafu nai unotozama kuona kuti wapa here vana vako chikafu saka ini ndaida kuzama kuona kuti tingavaita sei apapo vagari vemugaza iyi kuti vasvinuke vaone kuti bridge tigadzirise handisiri kuti inini ndapinda ndega ndodogadzirisa ndoda kutogadzirisa navo ngokuti neni nditoriwo mugari wemugaza iyi ndoda kutobatsirana navo ivo neni ngokuti nditori nedziso rokuona kuti bridge rinofanira kuti rigadzirise
I mm-hmm. understand. You heard what she says. Her concern, primary concern, is water and roads in the area.
Mm-hmm.
And she's very keen on that. She says that she cannot do it alone, but you know she can get enough support from the people to get these things straightened out.
Oh yeah. So now, one day. We seem to have a problem with our Facebook pages.
Oh.
So we need to apologize to our listeners.
Yeah.
Right now, we're not live on all our pages. It seems as if we've got a bit of a challenge. So hopefully our engineers are going to, you know, rectify that.
Mm-hmm.
So we've got a slight problem there. So let's turn to Mr. Chamisa, who was actually addressing people in Mtare today. Let's listen to what he said one day.
Yes, yes.
That was Chamisa. You know, it was a very short video in which he was passing a message, and I'm sure I think we are going to get some bit of it again because that got cut off. So let's listen to it again.
We want members of parliament of excellence. Issues. People who are accountable, available, accessible. These are Pandiri. In the MP. Chatima Zanaza would not be Namuya. Panama Sumuka. Namuka Kuma Naga. Panama Chimwenda. Those of Rokama Kuita. Kanakunifuya. Ita Yuji Naruma. On issues. On ideas. On representing our constituents. The new great Zimbabwe. Mazita, you don't tell the president, Kanawano, Tipa, Kanawa, Tipongua, the Buddhist Torres, Shoma Shoma, President, Lautena, and the Bazaraka, and the Pita, Zona, Yellow, Yapata, Rushe, Munomu, Zimbabwe. President, Kutimutasa South, Yakatirira, by election 26. March, and the people in the South are ready. What a voter, she never feel. But I would tell them that as out, we go and out.
That's what was happening in Mutare in Malekaland province, where the Citizens Coalition for Change president Nelson Chamisa was busy there, you know, and there were some other supporters who were actually backing him up. So there's a lot that is happening in the country right now. And those that have actually joined us tonight on Live Talk, where we are talking about by-elections that are coming on March 26th. Yeah, kunjalo ke bonke ke abasilaleleyo namhlanje siqhubeka nge-special Live Talk yetu le esiqhuba maviki wonke ngempela viki zonke. So ke sesile guest enye lapha uMs Victress Matutu weZim Imbokodo. Matutu, siyakwamukela uhlelo mama. Matutu siyakwamukela kuhlelo kunjani? Nalo Matutu uyangizwa? Ye kuthiwa sime kancane uyabuya u Victor Matutu. Ye so Matutu uyangizwa mama?
Ngiyakuzwa thule kunjani?
Siyaphila kunjani?
Hayi siyaphila nathi.
Ye kulokhetho lolu lwama by elections eZimbabwe. Eh singathi ulubona njani?
Eh kunzima ukusho ukuthi ukhetho lubona njani ikakhulu ukhetho olunjengokhetho lweZimbabwe. Ngoba kwamanje ngathi masibekile ngithi hayi amabandla wonke ancintisayo abonakala impela hayi aphansi phezulu ayenza lokho akwenzayo ukuza wini lolu khetho lwama by elections kodwa ukuthi ngisho ukuthi kunjani kuzoba njani kunzima ngoba sikhele sikubona lokho kodwa ngenza kwama elections lawo bese sibona imphumela engathiyo leyifana lokho esikubone kukhankaswa.
Ubona ngazani kodwa nxa sukhangele wena vele eZimbabwe kungaba lokhetho ukuthiwa ha lapha sibili kuqhutshwe ukhetho lohle?
Angicabangi ukuthi kusezoba khona maduzane ukuthi sibe lokhetho oluhle olukhululekileyo eZimbabwe ngoba ngokubona kwami kusukela ngokhetho luka-1980 lapho kwatholakala khona uzivuso weZimbabwe asikaze sibe lalo ukhetho olukhululekileyo esingahlala phansi sithi hayi lolu khetho lukhululekile onqobileyo unqobe ngoba lofanele nqobe lo onganqobanga naye hayi kwehlule asikaze silubone ukhetho olukhululekileyo eZimbabwe.
Ye nxa ufisa ke ungaqhubeka ngesilungu ukuthi gaga ngamafishane konke konke esikhuluma ngakho qhubeka mama fangokuthi cha nje ngamafishane.
Ya ngicabanga ukuthi yebo siya kulo ukhetho lolu olama by elections engibona kulukhetho olulungiselela lwandulela ukhetho esilubheke kakhulu umnyaka ozayo ngo-2023. Ongangokuthi ngendlela mina ongibona ngakhona amabandla wonke azanyenza kulolu khetho abonakala khankasa ngakhona abantu baseZimbabwe engikubonayo manje ukuthi balindele utshintsho. Wonke umuntu okhona eZimbabwe ngicabanga ukuthi usekhathele kalokho okukhona. Labo abakholelwa ukuthini ukuthi abantu bavote yikho kuzaya yenza ukuthi kube lotshintsho eZimbabwe. Wonke umuntu manje yabe sebhekele ukuthi akuvote kube lotshintsho. Kodwa ngendlela yokuthi vele njengabantu baseZimbabwe siyazi ukuthi ukhethwa ngeke lube lukhethe lukhululekileyo. IZEC eyiye ebhekele ukhetho lwaseZimbabwe ukuthembakala kwayo ngalolu khetho lwama-by elections ayo oluzolandela kumnyaka ozayo kulokho kusafana nje nokungathembakali kwabo kuleyo wonke ukhetho esike saba nalo eZimbabwe ngoba kuseyileyo ZEC elivele inikeza abantu ukhetho olungakhululekanga esingakhangeleli ukuthi ise izoba namandla okuthi manje isinikeze ukhetho olukhululekileyo. Ngokutsho njalo angitsho ukuthi abantu akumelanga ukuthi bavote. Okuqakathekileyo ebantwini ukuthi okwamanje kumele ukuthi loba kuzaba lokungakhululeki kokhetho kodwa abantu abasukume abaseduzane abenelisayo bahambe ukhetho lolu bayivota kulolu khetho lwama-by elections ozoba khona ngomhla ka-26 March mangicabanga kahle abantu abahambe bayivota futhi loba ukhetho lungakhululekanga kusenzela lokho okwenzakeleyo kodwa abantu bethi thina sasivotile. Ngoba okwakhathesi ukuthi kuze kube lotshintsho kubeze kube lalolokho abakubona manje abantu esikubona manje kutshintshe asilayinye indlela yokuthi sikutshintshe ngaphandle kokuthi abantu baye ku-ballot box bayovota bazame ukuthi batshintshe ngoba ukuthi kutshintshe manje yikuthi uvote ayikho enye indlela as of now engayenza ukuthi kube lotshintsho. So abantu abangakhathali ngokuthi yebo ukhetho sezele ukhululeke kodwa abantu abaseduzane abenelisayo ukuthi bayibhalisele ukuvota bayevota abahambe bayovota. Njalo siyathemba ukuthi iZEC nabo bonke abakhangelela ukhetho bazobe kwesinye isikhathi nje bacabangele uZulu weZimbabwe oseZimbabwe oshuphekayo uZulu weZimbabwe osemazweni oshuphekayo balwenza ukhetho lube lukhetho olukhululekileyo. Kuthi loba kunqoba lo nqoba yabe ngumuntu onqoba ekhethwe ngabantu laba abanqobayo banqobe bakhethwe ngabantu hhayi ukuthi banqobe ngoba ukhetho lungakhululekanga.
Yes, siyakuzwa kakhulu. So what she's saying is that you know, she's got a lot of doubts in terms of what can happen in the next by elections. So she says ZEC is not trustworthy, and so she's not happy at all. But she says if people go in numbers and vote, maybe that will be an indication that people want to vote, but things are not going the right way for them.
Yeah. She's quite right, though, because the large crowds that attend these rallies do not translate into votes cast. If the people could go to vote in their numbers, like we are seeing when they attend rallies of any political party, you can see that there is a lot of enthusiasm, whether forced or real, but you can see the participation. If that kind of turnout could be realized during the election itself proper, the voting exercise, I think it would be more reflective of what the people really want in the country.
Maybe it's because there's no passing of people to the polling stations. So anyway, I think let's talk to Reverend Hussein Spanda and then let him go. So Reverend Spanda, in terms of having a free and fair election, so what do you think about that? Just briefly, and then you say it in development.
I think the lesson we learned from the previous election is that it's important to eliminate the issue of violence from the elections and create a conducive, peaceful environment. But that also is important to allow all the parties to have the space to campaign, access to the media, to allow people to have political participation as per their constitutional rights. Otherwise, there will be disputes around the election results that come out. And also, it's important for ZEC to have transparency, not just to talk about it, but also to show people that it's transparent so that it creates confidence and trust among the people. So it's important for ZEC, for instance, to address all queries that are coming from people and be open and transparent to everyone. And we trust that ZEC can do that. But also, in terms of us as Zimbabweans, it's important that elections are monitored. It's important that we are there to vote. We are there to monitor the elections. It's our responsibility, so that at the end we'll be satisfied with the results and the credibility of those elections.
Yes, I was going to say, I'm 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 going to say,
Our political parties won't have vunyele ukwenza ama-campaigns bekhululekile kungalamsindo kungasoze kufe umuntu kumbe kulimale abantu njalo kuyadingakala ukuthi ke nxa umkhankaso loyisenziwa o-ZBC ama-newspaper lezinye omabonakude kutshengiswe wonke ama-political parties njalo into eqakathekileyo ingqobi kithi lathi amazimbabwenzi ukuthi kumele abantu baqoqane bewakhangele lawo ma-election esithi observation kumbe njalo abantu behambe labo bevota babe yingxenye yokhetho ukuze sekuthuneni sonkeni sisuthiseke ngempumelo ezabe ikhona.
Yes, siyakuzwa kakhulu Sibanda, sibongele kakhulu, ungathini lokusasa sungaziphungulela nje utshayitile khekhe mfundisi. Siyabonga kakhulu.
Okay,
bye bye. Let's go to Miss Motistole. Go ahead, Wande. Motistole, yes, of the Patriotic Zimbabwe's Party.
Yes.
In Chipinga, yeah, go ahead.
Saka, iko zvine zvimuri kutambirwa zvakadini pamuri kutsvakarutsigiro. Zviri kufamba sei? Chii chamuri kuona muvanhu?
Iko zvine zvivanhu vari kutofara vanhu vechikadzi. Vari kutoti muwadhi takutombodawo munhu wechikadzi since takagara muwadhi wani dhaza ini angori varume chete chete vanongochinjana vechingochinjana izvizvi vanhu vari kutofara kuti tiri kuda munhukadzi ndiwo takumbodawo kumbopa zvichemo timboonawo zvinhu zvimboshanduka handisi kushora vanga varipo vese vakaita zvakanaka ana baba vakambotonga vakamira pautansela vakaita zvakanaka asiko zvino tinombodawo munhukadzi timbowanawo kuti unodini nekuti zvinofanirawo kuti chiti gidyegidye pasikero nekuti sikero yenyu yakarereka yakarereka sikero muwadhi wani munomo yakarereka ine varume chete chete ine matumbu ine maguru ine seki saka inombodawo kumboiswawo musoro nemakumbo kuti zvinoita zviti gidyegidye saka vanhu vari kufara kuti aiwa munhukadzi pinda 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 panyanga kana ivo vana baba vacho kupiwa wari kutonditiwo pinda panyanja ipapa saka nevana teingori gidi negidi vari kufara zvekuti nekuti hapana kana kubvisana takatokumbirana nevaripo vake ivavo kuti aiwa vana baba mbondipaiwo mukana ndimbopindwawo ndimbotsvairawo imba
ndopandoda kunzwisisa ipapo amai ndopandoda kunzwisisa ipapo kuti vamwe masangano akaita seelection resource center nezesni vari kuti havasi kufara neuwandu hwemadzimai kana kuti nokushomeka kwemadzimai ari kukukwidza musarudzo idzi imimi zvaka kuti mukwanise kudomwa kana kuti mukwanise kukukwidza makaneseka zvakadini kuti mupinde pachinzvimbo ichochi chokukwanisa kukukwidza
inini handina kuneseka nekuti ndinoziye kodzero dzangu inini handina kuneseka nekuti ndinoziya kodzero dzangu varipo vakada kumbojanira kuti havafaniri kuti vapinde inini vanhukadzi tingati aiwa taa kumbosimukawo vanhukadzi taangoda kuti zvimwe zvinhu zvifambe mbotipaiwo mukana vamwe varume vachitoti hama hapafaniri kuti papindwe munhukadzi haana zvaanogura tingati aiwa musati kwai munhukadzi haana zvaanogura zviripowo zvatinogura mbotipaiwo mukana timupoonawo kuti tinoita sei saka mukana ndakaupuwa ndingatenderwa kuti ndimire muwadziwani munomu kuti ndiite kanzira saka ndinoti ndichafamba nevanhu vemugadza iyi ndo vakatonditonditi ndimire ndakatonzi nevanhu vemugadza iyi mira nanhasonoke ndiri kutofamba ndirikutofamba navo
hai tinozvikudza chaizvo musati maenda kana muchiti munoziva kodzero dzenyu iyo iri nyaya yokudomwa kana yokuvhoterwa nevanhu veboka renyu munoreva chika muchiti munoziva kodzero dzenyu
aiwa ndangambe chitaura kuti munaunekunze kuno vaita zviiti mubato mwangu takazvakanaka
aha okay
nditi haufanira kuti upinze
kunze
She's
very determined, like we discussed earlier on, and that she got the support from the majority of the people in her area who wanted to get a lady in that position for a change. Which is just another way of saying the men have not been doing quite a very good job. Yes.
Yeah, thank you so much, Miss Moti Sitori. I think she can rest now. So I hear we've got a listener. Uh-huh. Take the listener.
Murikunji Zwairi, makadi nenyu?
Makadi nenyu.
Tiri nani chaizvo? Tipewo pfungwa dzenyu. Tiri kutaura nani?
Nangona, makwadi, Chirundo.
Aha. Taura henyu? Tipewo pfungwa dzenyu.
Chekutanga tinongoti kuna madzibaba vedu Gedeson madzibaba Shanduko Karoha chechipiri ndokumbira kuti hurumende dai yaidzoremekedza kodzero dzevanhu yango mentini wakapiswa anga ari kumaelection elasti anga ari nani ndanga asina mhirishonga bcause tikona kuti vazhinji vari kurasiwa nehama nenyaya yemhirishonga Hello?
Tiri kukunzwai?
Nemapurisa dzakwanisa kuitawo basa ravo asingarerekeri bato zvese zvaifambawo zvakanaka.
Hai, tinotenda chaizvo. Tinotenda zvikuru. Ehe. Aiwa, tinotenda.
Alright.
So Gibbs, he is expressing his concern. Of Matibaba Shanduko, you know, who is in hospital, and also is urging that the police should do their work in the proper way to safeguard the safety of the people. So that's his contribution.
Yes, let's turn to Miss Victoria Matutu of Zimbabwe again. So, Miss Matutu, going forward in terms of Zimbabwe elections, so what should happen if you want to see a free, a fair and credible election? Matutu?
I think everything that is in the hands of ZEC for now. Because as voters, people, they'll go and vote. What they'll expect is a positive outcome after voting. But that positive outcome is not going to be there if Zach continues to do what he's been doing for the past years. So for Zimbabwe to have free and fair elections, I think there has to be something that has to be done. Because, like, really, if we just stood to extend here and say, okay, the by-elections are coming, people are going to go and vote, and we just speak and expect that the elections are going to be free. That is not going to happen, not anytime soon. Already, the campaigns that the parties are doing are being sabotaged. As of now, we all know that people are being beaten and in rallies, some rallies are being banned and stuff like that. That's part of elections that are not free. Because elections do not start on a voting day.
Uh-huh.
There is this campaign period whereby all the parties are supposed to be campaigning. Free elections must start from there. The campaigns must not be banned. The campaigns must be free. For as long as people are being banned from campaigning, people are beaten, things are done to people, the voters, it's going to scare the voters from going in to the ballot boxes and vote. But now, if we have people who are in hospital, we've got people who are scared and staying home now before the by-elections, do you really think we're going to have them going to the polling stations and vote? I don't think so. People will be scared. That's not fair. That's not free. For people to stay home and say we are not going to vote because we are scared, maybe we're going to be beaten, that's not a free and fair election. It doesn't start on a voting day. It starts now. So the elections are already not free and fair because people are being banned from campaigning. So that's not free at all. Let's start from there. We must have free campaigns in the beginning, before we go to ballot box, to polling stations and vote and do anything. We must have people campaign freely. No one must be banned from campaigning. No one must be beaten. We have people going to polling stations free, and they expect the outcome of their voting to be positive. So, of course, that is responsible for voting and counting of elections. But now we cannot blame Zach. I'm not going to blame Zach Easty now for what is happening now, because it's not involved in the campaigning of the political party. So I think we must start from here. Before going to the polling station, people must not be beaten. People must not be scared away from going to vote. Because beating them now is just scaring people away. That's not going to be a free and fair election if people are being beaten before they go to polling stations.
Yes.
So let's start from here.
Yes, I was Wakulu, Mama. Yes, I was Wakulu. Can you stay on the line? I think we've got a caller one day. Yeah, can you take that caller?
Makadi nenyu. Tokutambiza kuri studio 7.
Makadi.
Tiri kutaura nani?
Na Mafavu.
Muri kupi?
Tiku Harare.
Aha. Tipewo pane pfungwa dzenyu taura henyu.
Pfungwa dzasina kunyatsonzwa kuti chakamira zvakadi.
Chirongwa chipi?
Chiripo nhasi.
Tiri kutaura pamusoro pesarudzo.
Okay. Maonera andinoita ndekudai so. Kuti dai zvaichibvira ka. Halo?
Taurai takateerera.
Kuti dai zvaichibvira poshandisa mushina fange zvakaitwa kuZambia zvezvi.
Muchina wei?
Kana pashandiswa mushina unoti munhu akavhota zvezvi ka. Anobva atoonekwa kuti avhotirani uko otoziva kuti nhenga akatitungamira ne1.
Ose
maonero andoita ndokuti zvisanetse zvisaite mutauro.
Kuti pangovhotiwa nhamba yochinja, pangovhotiwa nhamba yochinja, ndo zvamunoreva?
Nhamba yotochinja, zvichingopera pototaura kuti uyu ane nhamba yakati, uyu aita nhamba yakati, hazviiti mutauro izvozvozvo.
Hai. Tinozvinzwa ndofunga vamwe vateereri vazvinzwavo vachapawo pfungwa yavo pamusoro penyaya yacho. Pane zvimwe zvamandida kutaura
panetsa makore ese anetsa ndeyengoti zvikuse kuzeki kwacho zeki yacho inenge isina unyatso kumira zvakanaka isina kusununguka isiri independent ndopanonoita ipapo
aiwa tatenda chaizvo nemashoko enyu tatenda zvikuru
zvakanaka imambo
mazvita henyu baba he is advocating for the election results to show on time, you know, in time, as people vote, you can see the numbers.
Like a live kind
the
of
numbers
stuff,
changing to record the individual votes as they come in.
So he says like what happened in Zambia, right?
Yeah, so that's what he's saying. At first I didn't understand what he really was referring to, but he wants to make sure that as soon as you cast your vote,
then you have
we can see that being tabulated there that the vote has been cast. But that is a danger. That is a danger of identifying people's choice, you know, publicly, since it's supposed to be a personal decision on someone's part.
Well, maybe he's saying there won't be any names that will be appearing, but the numbers.
Yes.
So, Mama Victor Matutu. So, once again, like Mama Matutu, Nyanguza Sibili, we are Kononuti, Izeki, I want him. Yadlelebezela lezinto ezinjalo so manje kumele kwenziwe nqa wena sokukhangela khona pho kulungiswe njani konke lokho ngoba sesijalo ukukhuluma ngakho mchokotho so kulungiswe njani mama
ngicabanga ukuthi ngani kule ndlela yokwenza ukuthi out basically okugcina mhlawumbe kube leyinye i-question yokuthi ezovala ama ezoba reported for ama elections kuke sibe le election nje engathathwanga ibizethu mhlawumbe kube leikhomishini engaba khona or maybe from ama southern countries or ama-African countries kube le ikhomishini njengaso zibe izethu just for one sike sibone ukuthi izethu le siyijona kangaka siyijona ngempela yingumbi siyayihlukela kube lenye ikhomishini njengaso zethu because ngokubonakala kwezinto izethu ngasazi noma isebenza nogovernment ngisebenza nobani kodwa kube lenye ikhomishini nje engakho under i-government ikhomishini engakho under Zimbabwe mhlawumbe kube lama-election observers kumbe another electoral commission engayisiyo izethu sibone ukuthi izethu na ingekho lapho yona i-counting yama-elections lama yama-vote and stuff izoba njani sibe leyinye into njengaso zekhu kuye kumisa izekhu kancane because abantu akwazi ukuthi ngemva kwama-elections abantu bayinyoma izekhu ukuthi yenze kahle
yes cela ukufake ngesikhiwo kwenza ukuthi abanye abangazwanga isintu bakuzwisise ukuthi uthini lapha so ngiyakuza sibili ukhuluma ngokuthi kumele izekhu ingayamiswa kancane yeah so let's have he's saying it kubeka mama
okay my point is here we are always complaining about Zek. After every election, there is no complaint that Zek has done well on these elections. People are always complaining. I think the best way is for us to see if Zek is really a bad commissioner or we are just blaming it for nothing. Let us maybe have elections and take Zek out of that position. And maybe let's say such a country give us a new electoral commission that will come and stand in the space of Zek. And let's put Zek aside and see how the elections are going to go without Zek. Because as it is, we've been complaining about Zek after each and every election. So why are they kept there if they're not doing the job properly? They must be replaced.
Yes. So the issue concerning Zek has been around for quite some time.
Mm-hmm.
What do you think should be done, madam? What do you think should be done?
I just think this Zek thing must be straight out. Let's just have a new thing that will come in and observe this election and do the counting of votes. After if we do that, and after that we still have the same problem, then we may come in and say, oh no, we're sorry that we're blaming you for nothing. So let's just have one election without them and see what will happen. If something happens, then we're going to go back to them and apologize.
How, in your opinion, how should the members of the Electoral Commission be appointed? because
in my own opinion,
yeah,
I think if you have to elect the members within Zimbabwe, then the members of that commission must come from maybe not from the ruling party, not from the government. It must be an independent thing. Like maybe let's get members from each and every opposition, or each and every political party in Zimbabwe. Each and every political party must be represented in that commission.
Mm-hmm.
If we have to get that, those members from within Zimbabwe.
Mm-hmm.
But my point is, let's just get maybe someone from outside. Zimbabwe on its own has failed to give people a positive outcome after election.
Mm, yes. Thank you so much, madam. Thank you. Yeah, the issue of ZEC really mm-hmm. is not going to go away at all. I think people have something to say about ZEC. I was interested in finding out how should those members be appointed, because if the appointing authority is the same, we are going to continue seeing the same thing happening in Zimbabwe. So it's an interesting situation that people maybe might want to think about.
Yes, very interesting one day. Now we've got another caller. Can you take that caller?
Makadi Niko. Muriko ndinzwa.
Makadi wa enyu.
Ndiripo hangu. Tikutaura nani?
Bye, bye, bye.
Eh, Makadi, tipewo pfungwa dzenyu. Murugutizwa.
Mati.
Tika taura enyu tipewo pfungwa dzenyu zvamunoda kutaura taura enyu.
Pino tika kutaura paredia patizo kuti dizi here.
Kom andiri mama fona mpane zvamamuchida kutaura. Munotya chizvi.
So I think she's scared somehow. So maybe we can skip that one. So let's go to any other caller. Maybe we are waiting for callers. So Mbuyelo kuweke Mama Victor Matutu. Nga wena ngwako. Let's say ufuna kuti uvotelwe ngabantu eZimbabwe. Kambe kukhona ongakuthembisa abantu sokuthi hayi phela kumele mina weZimbabwe kodwa lingenzele lokhu lalokhu lalokhu lami kwenza ukuthi ngilenzele okunye okuthize. So khona ukuzithembisa ezenziwa ngabantu. Uzibona njani izithembiso zelezi ezenziwa ngabo abakhankasela ukhetho?
Yazi ukuthi Dube, into eyinkinga eZimbabwe yikuthi ngaso sonke isikhathi nabantu bekhankasela ukhetho banezithembiso abazenzayo, kodwa konke lele bandlela ibusayo namabandla aphikisayo alezi thembiso azenzayo. Amabandla aphikisayo asikaze siwabone esimbusweni, sibone ukuthi izithembiso zabo lezi ababe bezithembisa ngesikhathi bekhankasa bayazigcwalisa yini. Ekuhleli sikubona libandla elibusayo likhankasa, lingakhankasa, liwine ukhetho, libuye libe sesihlalweni lingazigcwalisi izithembiso. So njengoba thina sikujwayeleyo ukuthi kuyakhankaswa kodwa izithembiso azigcwaliswa. Okwamanje sisazi lokhu ukuthi yebo kuyakhankaswa ngalokhu nalokhuyana, mpela izinto abakhankasa ngazo yizinto okumele ezidinge ukuthi zenzeke eZimbabwe. Kodwa siyazi ukuthi ngemva kokuthi sowewini lukhethi laba bazowina angeke basagcwalisa izithembiso. So asazi ngamabandla aphikisayo, angeke siwagcobe ngento abangayenzanga, siphonge ukuthi sibagcobe ngokube ndelenyana abangazanga bayize sithi labo hayi kutho ukuthi labo bengaoba bazobenza into efana nayo. Asikwazi ukuthi bona mhlabe zanoba bazozenza into ezozithembisa abasithembisa zona, kodwa kwamanje thina sisakwazi lokho kubabandela ubusayo ukuthi hayi siyathembiswa mpela, kodwa mase behlale ezikhundleni izithembisa zijwalitswa.
Ye, ngicela ukufaka ngesikhiwa sibili khonokho abantu bezwe abanye abangakuzwanga ngesinto.
Okay, what I'm saying here is we are hearing a lot of promises done by all the campaigning political parties. They are promising us as voters this and that. And all that they are promising is what we want to see and what we want to see happening in Zimbabwe. And the thing is, they know what Zimbabwe needs. I don't know what's wrong with implementing what we are promising. As of now, what we know is all the promises that have been done for the past years by the ruling party when they campaign. They campaign and tell us what we want to hear and what Zimbabwe needs. But after they win the election, we don't see those promises being implemented. So I don't know about the ruling party, the opposition party. Maybe one day when they win the elections, they are going to fulfill their promises. But as of now, we don't know. We also don't trust them. Because it's like all these politicians will just come and promise people things before voting. And after they are voted in, those promises are not fulfilled. So we're not sure if it, even the opposition parties, if they may win the election, they are going to fulfill their promises. But as of now, all what they are talking about, all of the political parties, what they are talking about is what Zimbabwe needs. So, but we are not sure if we vote them in, are they going to give us what they are promising us? We don't even know, because the leading party has been promising us for the past how many years, 40 years, but we haven't seen anything that has been fulfilled.
Yes, I was a cool game, Mama Bamba. Kuna kucingo, maybe Mr. Wandi, ufuna kufaka la umbuzo, kuna po ngesikiwa. Kwa ite, Wandi.
So, where you are, what are you doing to aid the situation, the political situation in the country? What contributions are you making there? How are you contributing towards the issues that you are articulating to be a problem?
I'm very ashamed to say this. I'm not in Zimbabwe. I'm not a registered voter. I'm a diaspora. And what I can say now is that my only wish is that maybe if one day a diaspora vote will be allowed in these elections, of Zimbabwe elections. As of now, I'm pushed away from my own country. I can't even vote because the situation that I'm in now does not even allow me to go back.
Yeah, Matutu. Skalu bamba mlomo mpichana kuna. Siku bamba mlomo. Stati kola lezi ya buya uwe. Kola kunjani kuna hapo ulapo kona. Singa zutu kola mba.
Sakupona wabadube kunjani.
Nyapila Richard Moe kunjani bapo.
Awa ngira iti nibuza nina lapo.
Siapila kakuli. Ye, akuchukuti oze oketo lezi usbona jani.
Ah no, the way mina ngibona ngakhona siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzokungenelela kukhetho sa standardza. Ngiyathemba ukuthi ikhetho vele lizokhamba kuhle next week ngeSaturday zobona abantu bazovota ngezi number eziningi kunindawo lezo zivotwayo. Angithi ezinye izindawo fana indawo yakithi akuvotiwi nje uMP ukhona ama councilor akhona. So siyathemba ukuthi labo bayokuvota nge-26 bazovota kuhle. So mara into mfuna kuyitsho kuna bantu baningi abantu bafana ukuthi bona ngokwabo bavote ngendlela irayithi, abantu bangalwisani. Ukulwisana into embi khulu, masibona izinto ziyenzeka elizweni endawo ezinye nje ayisinto irayithi leyo. So ngiyathemba ukuthi konke kuzohamba kuhle, labo bazovotelwa khona ama-MP namakhansela nabo baziphathe kuhle, nabo bangatela abalandeli ukuthi bayo bayo shaya abanye or bayolimaza abanye. Into efana leyo ayisinto irayithi, iyo into ngiyibonayo. Mara konke kuzohamba kuhle, angeke ngibone kuzokuba nokuphazama, kuzoba lapho nalapho nje. Mara ngiyathemba ukuthi wonke ama-MP aredi namakhansela wonke aredi, masibona abadosi phambili bahamba bayakhambena bayafuna abantu ukuthi bavotele. Konke kuzohamba kuhle, mara siyathemba ukuthi uNkulunkulu uzokuba nabo, uzokungenelela ngenxa yokuthi vele elizweni lakithi futhi sihlale standards avele amavoti nawo afuna imithandazo eminingi khulu ukuthi imithandazo ikube khona, ukuthi abantu bavote kuhle. Lo uzokuwina abange omunye izandla, lo uzohluleka naye abange lo winile izandla, ingaba into ehle khulu leyo ngenxa yokuthi vele.
Siyabonga kakhulu-ke baba Richard Moyo khona ngapho-ke South Africa. Ungathi nakusasa siyathemba lokuthi uzangena kuhlelo olunye ozalandela. On that note, Wande, we know that we don't have extra time here. I think we have to end it there. We thank our guests this evening, Reverend Hussein Swanda of the Christian Alliance of Zimbabwe, Miss Victress Matutu of Zim Imbogoto, she's the chairperson there, Miss Moody Sithole of Patriotic Zimbabwe's Party, and all those who joined us tonight on Studio 7 Live Talk. Sending off from Washington, this is Gift Tuwe. Say good night.
And I'm Tanono Kawande. We'll see you again next time. Take care.
Good night.